This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, nyamavhuvhu 9, 2016. Makaterera Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe nhasi yacherechedza zuva remauto reDefence Forces Day, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachirumbidza mabasa ari kuitwa nemauto munyika pamwe nekunze kwenyika. Vechidiki vanofungidzirwa unzi ndevebato reZANU PF mudunhu reMashonaland West vanopinda nechisimba papurazi remunyori mukuru wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda riri kutengwe mudunhu reMashonaland West. Murwiri wekodzero wakapambwa nekutsakatika vaitaidza mara vanosvitsa mwedzi gumi neminomwe vapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi eRio 2016 Olympics kuBrazil, uko chikwata chimamite warriors chiri kutamba neAustralia pamwe nemimwe mitambo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika nhasi yacherechedza zuva remagamba reDefence Forces Day, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachirumbidza mabasa ari kubatwa nemauto munyika pamwe nekunze kwenyika. Vachitaura kunhandare yeNational Sports Stadium muHarare, vaMugabe avanonzi vangotaura kwemaminitsi gumi chete, vanonzi varumbidza mauto nekuchengetedza nzvimbo dzinokosha dzemunyika, kubatsira mukuchengetedzwa kwemiganhu yenyika pamwe nekubvisa zvimbambaira zvakasara munguva yehondo yechimurenga. VaMugabe vanonzi vatendawo mauto nekusimudza mureza wenyika kumasangano akaita seUnited Nations neSADC. Zuva iri rinouya panguva iyo vakuru vemauto vari kunzi vari kutyisidzira vanoratidzira pamwe nevanoshandisa dandemutande nenharimbozha mukushambadza nezveshanduko.
ZDF Engineer Corps of the Mining.
Tinoda kupa kutenda kuneve Zimbabwe Defense Forces nekubvisa kwavari kuita zvimbambaira kusango, uye tiri kutendawo sangano reHalo Trust riri kubvisawo zvimbambaira kumukumbura, pamwe nehurumende yekuNorway iri kubatsirawo kubvisa zvimbambaira kubhodha reForbes.
Vagari vemuHarare vaenda kumhemberero idzi vanonzi vati dzanga dzisinganakidzi semamwe makore apfuura. Vanotengesawo zvitono dzamwoyo vanonziwo vachema-chema kuti bhizimusi nhasi ranga rakaderera. Mukuzeya nezvenyaya iyi yezuva reDefence Forces, tabata nyanzvi mune zvekuchengetedzwa kwenyika Dr. Martin Rupia, vanove Associate Professor, Institute of African Renaissance Studies by University of South Africa, kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Aiwa, isu maonero yacho mashoko akarwa nemutungamiri wenyika. Vari kutopembedza zviri kupembedzwawo nevamwe vakawanda vakati kuti African Union inofara nekuseenza kunoita masoja edu kana aenda kumapeacekeeping missions. SADC iriyo yeSouthern Africa naiyo inofarawo. Saka masoja edu mashandiro anoita nevamwe kana mabatamiro akaita epari zvino zvinhu zvekuti zvinodadisa. Tinofanira kutarisa kuti yatinoti security yenyika iye zvino izvi iri mumaoko emauto. tinogona kunge tichinetsana hedu nedzimwe politics dziri mukati asi security yenyika nemauto chini zvekuti chirofanga kupara bachipembedzwa.
Tinoona kuti mazuva apera aya vakuru vemauto vakataurawo mashoko anoonekwa nevamwe sekunge vari kutyisidzira vanoratidzira pamwe nevanoshandisa madande mutande. Imi makaonawo sei mashoko iwa?
Pane inonzi cyber warfare mazuva ano iri kunetsa nyika dzakati kuti. Tichitaura izvozvi kuEthiopia vanetseka nenyaya yecyber warfare yekutenisa social media vanhu vachitumirana mashoko kuti zvakati havadi kana kuti vachiunganidzana. Zviri izvo zvinogona kuti security yenyika idzikire pasi. Maonero angu ndiwo zvaitaurwa naGeneral Sibanda naGeneral Shwenga vachiti isu semauto takagadzirira kuchengeta security yenyika. So zviri kuitika hazvisi muZimbabwe chete, but vekuZimbabwe mauto vari kutaura kuti naiwo vakadi vazvigadzirira.
Asi muchimbotarisawo mashandisiro ari kuitwa nevana veZimbabwe social media, pane zvamungati here izvi zvinenge zvapfurikidza mwero?
Zvinhu zviri ukatarisa masenzero esocial media. Chekutanga ndechekuti kana pane chiri kunetsa vanhu ngavagare pasi vataurirane. Chechipiri ndechekuti social media iyoyo pane painosenzeswa painosvika kuti kuda inogona kupfuuridza.
Nyanzvo munyaya dzekudzivirirwa kwenyika uye vari associate professor pauniversity of South Africa Dr. Martin Rupia vari parunare kuSouth Africa kwakare neStudio 7. Gurukota rinoona nezveumizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira varamba mashoko ekuti bhiri recomputer crime and cyber crime bill rakanangana nekuranga Pastor Ivan Mawarire nevamwe vakaita Seta Jamuka avari kushandisa nhare mbozha mukukurudzira vana veZimbabwe kuti varwire kodzero dzavo. Blessing Zulu Studio 7 abata vamandi wanzira kuti tinzwe zvizhinji.
Semazira munoita ndakaitwa gurukota rinoona nezvetechnology kana kuti unyiri nyiri kufambiswa kwematsamba postal services navapasuru courier services muna 2014 muna December. Pandakasvika ndakatowana pane hurongwa namabasa anga akanangana nokuisa mutemo unochengetedza mashandisirwo anoitwa internet munyika muno, kunyanya-nyanya panyaya dzezvekufambiswa kwemari yatinotiya money laundering.
Asika vamwe vari kuti sei zvaitwa panguva ino iyi, vamwe vakutoti iri ringatonzi Pastor Mawarire bill nekuti rakanangana nezvavanga vachiita zvekukurudzira vari kuti varatidzire murunyararo paintaneti apa.
Haizvo zviri kutaurwa nevanhu vasingazive uye vasina kuverenga bhiri racho nekuti harinei nezvanga zvichiitwana naPastor Mawarire, rakatosiyana chaizvo chaizvo nezvinhu zvine chekuita nesocial media.
Asi tichiverengawo bepanhau reSunday Mail rakati iro vanenge vachiita zvisirizvo pasocial media apa vachasungwa.
Ndimoreva here imimi kuti zvinotaurwa neSunday Mail ndo zvamunoibva maita mutemo? VeSunday Mail vane maonero avo, ndo maonero avakaita. Ko enyuwo dai maverenga mutemo uyu muonewo kuti imimi munouona sei? Sunday Mail yakaratidza maonero avo, imi tiratidzeiwo maonero enyu. Nokuti tokumbira kuti vanonyora nhau pamusoro peZimbabwe vasanzwa zvinotaurwa navamwe, asi vange vari vanotora mashoko kubva paanobva vasati vanzwawo zvavamwe. So ndokumbira kuti muwe neinterpretation yenyu imi seVoice of America, musateerera zveSunday Mail. Sunday Mail nevaonere ayo.
Asika nezurowo General Chiwenga vakataurawo mashoko ekuti pane bhiri rakadai rinenge richiona nezvesocial media riri kuparurwa nehurumende.
General Chiwenga vane vakataura vakanangana nokuti kunodikanwa mutemo chokwadi wekuti ava vanoti pandukirai nyika muchishandisa internet, vanoti gadzirai mabhombo epetro munobhomba mapolice station namasupermarket vange vakatariswa nomutemo vachienzwa kujeri nomutemo.
Gurukota rinoona nezveumizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mm-hmm. Muri yekwa dzamara nasi iri kurangarira vaitai dzamara avasvitsa mwedzi gumi neminomwe vapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Munin'ina wavaitai dzamara, Dr. Patterson Dzamara, vanoti semhuri varonga kuti mangwana musi wechitatu vaungane pamwe neshamwari dzavaitai muAfrica Unity Square, umo vachaita minamato yekurangarira mumwe wavo. Dr. Dzamara vanoti vakatozivisa mapurisa nezveurongwa hwavo hwamangwana uhu. Vaitai Dzamara vakapambwa musi wa 9 kurume gore rapera vari mumusha weGlenview muHarare uye kusvika pari nhasi hapana ataziva kana kunzwa nezvavo. Ngatinzwe hurukuru yataita naDr. Dzamara.
Semhuri nhasi hatina kukwanisa kuonana nekusangana sezvatinoita mwedzi woga woga musi wa 9 zvicherechedza kumbunyikidzwa kwakaitwa Itai. Hatina kukwanisa kunge tichisangana nendaa yekuti nhasi izororo remagamba. Zvino takaronga kuti mangwana musi wa 10 ndopatitange tichisangana neremhuri neshamwari nevaaishanda navo nevaanoshanda navo nevose vanotaura nevanomirira kodzero dzevanhu. Tichange tichisangana zuva remangwana tichicherechedza mwedzi 17 mushure mekunge Itai ambunyikidzwa atorwa nevanhu veZANU PF.
Tinoona kuti mumwedzi yapfuura maiita dambudziko pamune muchiungana munzvimbo dzamaa muchisangana muchirangarira vaDzamara muchiparadzwa nemapurisa. Rwendo runo mapiwa here mvume yekuti munge muchiungana?
Takavatumira tsamba dzinova zviripo pamutemo kuti tinofanirwa kuvazivisa kana tine urongwa hatinoiti nawo nevachinzva takaita. So hatisi kutarisira kunge tinge tine dambudziko.
Totarisawo mwedzi gumi neminomwe inguva ndefu, Dr. Dzamara, mungataura chii pamusoro penguva iyoyi?
Ichokwadi, nguva yareba, mazuva afamba, tisati tava nerujeko pamaringe nekuti chii chakaitika naitai uyezve kuti chii chiri kuitika kwaari. Asi zvisinei, sevanhuwo vakabatira pachitendero chavo, sevanhuwo vanotenda muna Ishe muridzi wedenga nenyika nezvese zviri munyika, tikuramba takatarisira takabatirira patarisiro nevimbo yekuti tichange tichisangana naye. Uyezvewo tikurambawo tichitora madanho anoenderana nesituation yatiri mairi kuti tinge tichikwanisa tichiziva kuti chii chakaitika kuna Itai, chii chiri kuitika kuna Itai.
Vanga vari Dr. Patterson Dzamara vari parunare muHarare neStudio 7. Vechidiki vanofungidzirwa kuti vanotsigira bato reZANU PF mudunhu reMashonaland West vakapinda vakatora purazi remunyori mukuru weboka revaimbo yevarwi wehondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda nemusi wemugovera. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
VaMatema Danda vanoti vechidiki ava avanosvika makumi matanhatu vakadzinga vashandi vavo uye vari kuparadza upfumi hwavo papurazi ravo reGarowa number 8 kuTengwe muHurungwe North. VaMatema Danda vanoti vechidiki ava vakatumwa nenhengo yeparamende kuHurungwe North amai Sara Mahoka. Asi hatina kunzwa divi raamai Mahoka panyaya iyi sezvo nhare mbozha yavo yanga isingabatiki. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West Inspector Clemens Mabwazara varamba kutaura nezvenyaya iyi. VaMatema Danda vanoti kutorwa kwepurazi ravo zvisiri pamutemo nevechidiki ava kuedza kuvarwadzisa pamusana pekusawirirana kwavo nevakuru veZANU PF. VaMatema Danda vanoti chiitiko chakadai imviro mviro dzemhirizhonga panyaya dzemuminda kana rimwe bato risiri ZANU PF rave kutonga.
Kuratidza kuti munyika hamuitiri unyararo because in the event yekuti some other party takes over they will want to settle must cause. Ndiri kufunga kuti kana zvinhu zvaitwa iri a national program it must be respected as such, kwete kuti kana tikakonana zvinhu zvakaitwa nenyika zvorivhesiwa nea political party.
VaMatema Danda vanoti kutorwa kwepurazi ravo muratidzo wekuti chirongwa chekutora minda chinofanirwa kugutsa nhengo dzebato reZANU PF chete uye zvinopa mucherechedzo wakaipa kunyika.
handizi kuti even vakuru vacho vari kuona here impression yazvinopa to the international world about our land reform.
Kutorwa kwepurazi ravamatema danda kunotevera mashoko emunyori anoona nezvegwara remusangano muzanu PF vasevhi yakasukuwere yekuti vose vanopesana nebato ravo vanofanirwa kutorerwa zvose zvavakawana vachiri mubato iri. Asi vamatema danda vanoti vachakwidza nyaya yavo kumatare dzimhosva. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Zvichakadaro, mutauriri weZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Maia vati havasi kuzotambira kurudziro yegurukota rezvevakarwa hondo yerusununguko vachinga Dhuve yekuti vasiye zvigaro kuti paitwe sarudzo itsva sekurudziro yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaMugabe vakazivisa svondo rapera kuti sangano iri rinofanira kuita dzimwe sarudzo mushure mekunge ranyora gwaro richishoropodza utungamiri hwavo uye kukurudzira kuti vamugabe vasiye basa. VaMahia vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti havasi kuzosiya zvigaro zvavo vachishora chikwata chinonzi Generation 40 kana G40 vachiti chinoda kuti sangano ravo ritungamirwe nevanowirirana nacho.
Isusu haasati asvika kwatiri, asi kana akasvika kwatiri tinoziva isusu takazviona zvakaitwa naSmith paakanga aona ruzhinji rwevanhu rwarova hondo arwadziwa akatsvaga zvimbwasungata zvake vana muzorewa zvikava naye mukutonga. Nyaya yekutaura chokwadi pamusoro peruzhinji rwevanhu inoramba ichitaurwa nesu naana Mutsvangwa. Vari kutaura zvimwe zvisiri izvozvo vasingamiriri ruzhinji rwevanhu. Ndizvo zvimbwasungata zviri kushandiswa neG40 kuti vaendesere mberi zvinhu zvavo.
Saka imi muri kuti hamusi kuzosiya zvigaro sevatungamiri sezvinoda kuti zviitwe nevamwa?
Kweteka kuti tisiye zvigaro tichipa zvimbwasungata. Kweye zvatiri kutaura isusu pane chatakakanganisa chii? Anacho chatakakanganisa ngaataure kuti ndine chakadai chakakanganiswa naningi naningi chaicho chaicho kana tichitarisa mitemo. Kana kusiri kuti nemhaka yeye warega kufunga sezvandinofunga, hakuna zvinhu zvakaita saizvo kuti ndingazivi zvinofunga munhu. Uye zvinofunga munhu hausiwo mutemo kana nzira yekuti ndoratingati gwara.
Ko munoti kudii nemashoko akataurwawo naGeneral Chiwenga kuita sekushora vamwe vari kuti havachawirirane navaMugabe?
Havana kutaura vachishora vanoita sokuti havawirirane, vanowirirana havawirirane navaMugabe. Vari kutaura nyaya yekuti vari Chiwenga hapana munhu akaenda kuhondo wavasingazivi. Vanotiziva tese. Saka vanga vachitaura nyaya yevamwe vasina chavakaita muhondo yeChimuringa. Vaakuita sokunge ndivo vakaita zvese. Ndozvataura vaChiwenga. Havana kutaura kuti zvinopikisana naizvozvo. Hapana munhu wavasingazivi. Nokuti naivo chikamu chevanhu vakapa upenyu hwavo kuti nyika inoivepo. Kunze kwekuva kwokuti ivo iye zvino vari kutungamirira utori nyika ino.
Asika vakataurawo kuti hapana munhu anofanira kunge achipikisa zviri kuitwa navamugabe mumashoko avo mamwe chete iwayo.
Kana vakataura izvozvo kuda hazvina kupinda munzeve dzangu, asi zvandanzwa nhasi nanezuru ndo zvandataura izvi.
Mutauriri weZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Maia vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Vari kumirira bato remaRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika muAmerica vaDonald Trump vari kushora vamwe vebato ravo vari kuramba kuvatsigira apo ongororo dzose dziri kuratidza kuti vari kukundwa naamai Hillary Clinton vemaDemocrats. Nhengo yedare reSenate kuMaine, amai Susan Collins nevamwe vanachipanga mazano munyaya dzezvechiuto vakati vaTrump havana unyanzvi hwekutungamira nyika yeAmerica. VaTrump vakati vanhu ava vari kuvashora nekuti munhu anoda kuvandudza zvinhu asiyana nevanhu vagara vachiita zvematongerwo enyika. Zvichakadaro, vamwe vabereki vane vana vakafa apo muzinda weAmerica wakarwiswa kuBenghazi kuLibya vanoti vaendesa amai Clinton kumatare vachiti vane chekuita nokufa kwevana vavo vakaurayiwa mukurwiswa kwakaitwa muzinda weAmerica nevanopfurikidza mwero. Mumiriri wa Amerika wekutanga makwere makumi maviri nemashanu muSomalia, Ambassador Stephen Schwartz, vashika munyika inasi vachibva vatora miko. Vari kutarisirwa kubatsira Somalia mukukurudzira kugadzikana kwezvinhu munyika munyaya dzezvematongerwo enyika. MuSomalia mune vanhu vanopfurikidza mweri wechikwata cheAl-Shabaab vave nemakore akawanda vachirwisana. United Nations inoti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri muguta reAleppo muSyria havana mvura nemagetsi. United Nations iri kukurudzira kuti kurwisana pakati pehurumende nezvikwata zvakaipandukira kumbomira kuti vakwanise kubatsira vanhu ava. Vanhu vakawanda vafa muhondo iri kuitika munyika iyi. Sangano reUnited Nations rinoti vana vanofa nenzara zuva nezuva uye manyoka pamwe nekushaya mvura nezvekudya. Vaimbova mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vari kukurudzira nyika kuti iise musoro pasi iedze kugadzirisa mamiriro ezveupfumi hwenyika hwavanoti hwaenda kumawere. VaJokonya vari kukurudzira hurumende, vashandi nevashandirwi kuti vagare pasi vazive nyaya yekudzikisa mihoro nezvinhu zvose munyika kana kuti internal devaluation kuti upfumi hugadzirike. VaJokonya vanoti zvinhu zviri kugadzirwa muZimbabwe zviri kudhura. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 aita hurukuro navaJokonya.
Zvotoda kutoti ikonomi ikudzirwe iite zvakanaka. Ini ndinoti kuti chii chavangaita sehurumende kana chii chingaitwa nenyika yeZimbabwe. Chavapano ndechokuti Zimbabwe pachayo nokushandisa kwainoita US dollar. Inoratidzika kuti Zimbabwe haisi kugona kuwana vatengi vezvinhu zvinogadzirwa muZimbabwe kunze kwedzimwe nyika nokuti zvinhu zvedu zvinodhura kupfuura nyika dzatakavakidzana nazvo. Vana Zambia, vana Malawi, vana Mozambique, vana Botswana naiyo South Africa nokuda kutoshandisa US dollar. Saka zvinhu zvedu zvinodhura. Ende izvo zvinozoda kuti zvitarise zvigadzire. Isusu sevanhu vemaindustry taongorora, takaongorora ndokuona kuti madhuru eZimbabwe hapana imwe nzira asi zvokuti Zimbabwe pachayo iite inonzi muchirungu internal devaluation. Now internal devaluation inoreva kuti totodzikisa masalaries nemawages evanhu. Tadzikisa masalaries nemawages zvinorevawo kuti maschool fees anofanirwa kudzika, mitengo yamagetsi inofanirwa kudzika, mitengo yamafoni inofanirwa kudzika. Zvinhu zvakawanda zvese zvinenge zvakuitwa pacho zvinotengeswa zvinodzika. Saka mitengo yamaproducts ese atotengesa anenge odzikawo manje almost in the same rate yatiita dzikisa nayo mawages. Saka zvinoreva kuti hapana unenge achizoshupika asi tiete akugona kuwana manje chii nzvimbo yekutengesera zvinhu zvedu. Kuti iye zvinotinda kunotengesera kuna Zambia hatigoni nokuti South Africa yakachipa kupfuura isu. Seinofanirwa kuri kuprodusa tozvitengesera isu. But zvino isusu hatigoni kuita mari pachedu tega ndopanotinetsa ipapo. Saka zvaakutoda manje misoro pamwe chete mabhizimisi nehurumende dzichobvuma kuita internal devaluation.
Zvamuri kutaura zveinternal devaluation zviri kutambirwa sei mumusangano yamunomboita?
I think inini hurumende inokuzvinzwisisa. Yakunzwisisa manje. Ini kuona kwangu ndoona fanaka hurumende inonzwisisa. I think kana even bangi guru renyika rinofanirwa kuzviziva. Kana ivo vanhu vacho vari mumaindustry vafanirwa kuzviziva. Kuri ndozvoda kuti itwa hapana imwe nzira ba. Tikasazviita izvozvo tinoramba tichingodzokera pasi. Nokuti kudzokera pasi zuva rega rega. Nokuti odhura. In other words, kudhura kwendoko kuti tinotambirisa vanhu pasina zvabuda matiri. Saka zvakawanda zvoda kuitwa nelabor act tinenge da kuitwa reform. You know, kuti vanhu vaproduce zvinhu zvakawanda. Productivity hamuna. Chero mukaita productivity munoka kunotengesa hazvigoni kuita ndokuipa kwenyaya yacho.
Vaimbo vamutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vari parunari muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo, avanoti nhaurirano panyaya iyi hadzina kuipa asi hadzifaniri kungotarisa vashandi chete.
Pakuti vanhu ngavakurukure vachionesana kuti upfumi hwenyika hungagadzirika sei, ifungwa yakatinakei chaizvo. Hapana anoramba kuti tihurukure nenyaya yekuti makampani zedu tingaita sei kuti ararame kusvika remangwana vanhu vawane mavasa chini chakati naka chaizvo asi isisu sevashandi tinopokana nezvatusangana nazvo iyo zvino patinonzwa avo vanotitungamira vematongero enyika tingati pachirungu maministers pava vanenge vachiita misangano yavo vakutoti macompanies ngaagure masalaries evashandi hatisi kuwirana nadzo nenyaya yekuti pane nzira dziripo pamutemo dzinobvumidza kuti vanoshanda nevanoshandirwa vanofanira kuva vachikurukura nyaya dzakadaro inzvimbo dzakafanana nemanational employment councils inzvimbo dziri pamutemo inzvimbo dzokuti vanhu vanopanana pfungwa kusina kutsidzirana vanhu vachipanana humbo hwakakwana hwokuti kana masalaries agurwa ikampani inogona kumutswa sei haisi nyaya yemasalaries chete vashandi vari pasi kana masalaries evakuru kana motokari dzevakuru zviri kudraivha nevakuru zvingani pane zvakawanda zvinofanira kuva chiongororwa nezvimwe zvacho zvatotarisira kuti zvinofanirwa kuva zvichitaura panguva imwe chete
hurukuro idzi dziri kumboitwa here kana kuti dziri kungobuda mumapepa nawo
iyo zvino tingatarisa takati takaita survey inotaura tingati itrend yecollective bargaining kumasectors ese muZimbabwe zvabuda ipapo zvinoratidza kuti pane mamwe maNECs atoenda kwemakore mairi kusina hurukuro dzakadaro maemployers haachaendi kumabargaining councils kunotaura nechikonzero chekuti maemployers anenge achiti vashandi ngavagurwe masalaries avo vashandi ngavagumurwe kumavasa asi ivo havati kubata dzavo nyaya
munyori mukuru wezcty iva Japhet Moyo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 sangano rezimbabwe olympics committee rinoti riri kufara nekubudirira kwaita mudzimai wekutanga kuenderera mberi makwikwi erowing Michin Thornycroft uyo abudirira nhasi kuenda kumasemifinals Marvelous Muhlanganya uye westudio 7 abata mutungamiri wetimu zimbabwe vataita sizvomuya
nhasiuno tanga tiri kuita rowing mutikana wedu kurowing aita zvakanaka chaizvo aqualifya kuti apinde mumasemifinals tikabva ikoko vaitwa swimming zvakare tikabva kuswimming ikokoko tikaequestion zvemahachi kurowing mutikana wedu aita zvakanaka chaizvo mishini Thornycroft nekupinda kwaaita kumasemifinals maitiro aita kuti mudhi yedu yemuzimbabwe isumudzirwe chaizvo chaizvo tanga tinotenda chaizvo nekuti minista wedu vamakosimiswa mwana vanga varipo vachitikurudzira chaizvo zvokuti vanhu vese vafara nezvaitika ipo papapo tinoda kuzvikurudzira chaizvo sapoti yavatipa minista nemudzimai vaona director vecommunity of sport and recreation nechidhakwa yatisimudzira chaizvo
tinoonazve kuti chikwata chenhabvu chemadzimai chemamighty warriors chichange chichitamba nhasi neaustralia zvakamira sei ikokoko
madzimai edu akasimuka ane zuro kuenda kusalvado kwavari kutamba nechikwata cheaustralia gemiro riri gemu rakakosha chaizvo kwatiri sezimbabwe nekuti tinofanira kuti tiratidzawo kuti tii sekuratidza kwatakaita magemu mairi apfuura kuti tii vanhu vanokwikwidza chaizvo kana kuti taakutaura nyaya yemutambo wenhabvu remadzimai inoziva kuti gemu rakaoma asi ndoziva kuti vachasimuka zvakare flag yedu yezimbabwe ipapo apapa
tinoonazve vazhinji vari kuti ivo vakawanikwa vachirwadziwa mwoyo chaizvo nekusakwanisa kupinda mumasemifinals kwemutwini Kirsty Coventry ne imwe mijawo yaachapinda here uyezve zviri kufamba sei
zvakaitwa naKirsty Coventry kwatini isusu zvinhu zvakatotifadza chaizvo nekuti ivhendi yaakaita iyoyo handiyo yake chai chaiyo yake chai chaiyo ichava iri kutevera mumazuva ari kutevera inaya zvinoziva kuti paivhendi yake 200 achaita zvinodadisa chaizvo neivhendi iyoyo tinotoona kutoti akaita zvinhu zvakanaka kana kuno akanga vakaitarisa panguva nemaitiro akaita akatokwanisa chaizvo kukunda vamwe vanhu vanga vachifungidzirwa kuti vari kumberi mberi kwake asi akagona kuvakunda saka tiri kutenda chaizvo nezvakaitwa naKirsty Coventry
tinotenda vazvomuya anokuonekai ndini Jonga Kandemiri nichitumurai zvakanaka vateereri.